Ndazoona takakosha chaizvo nokuti dzimwe nguva tinongotyira kure. Tsumo yedu inoti zvizvi makushe harisi nyanga dzarinadzo. Saka tinoda kubvisa zvinotiita kuti titye tingoidzawo. Zvinozitembereo kwativi yakabika mabwe ikaravira muto. Saka ndaona chaizvo chirongwa chenyu chichibatsira kuti chitifundise nesuwo chembere. Tinokwanisawo kuzviita kuuya kudzidza kuno kuAmerica sezvandakaita. Ndaona chirongwa chenyu chakanaka chaizvo. Chinotibatsira kuti tilive our dreams. Because education is the key.
Tipeiwo nhoroondo yekuti imi makafamba sei kuti muzonge muchidzidza imo muAmerica. Mataura kuti makauya kuno mukazotanga kuita chirongwa chedzidzo. Mativa nemakore makumi mashanu.
Ndizvozvo mazvela. Kuya kwandakaita kunoku ndingangoti zvakaita sokungoitwa nechinzvimbo muupenyu chandakanga ndava nacho. Vana vangu vaviri vakanga vauya kuno vose. Saka ini somubereki wakazvimiririra senhengo. Ndakasara ndangotarisana nemadziro muzi 5 bedroom house kubva inona. Ah, ndobva ndangoti regai ndingoindawo kuchikoro ikoko nevana vangu. Mwana wangu musikana uya wamunoona paFacebook mazvela zvinomuziva wa 16 paakauya kunoku. Saka ndakangofunga kuti kuAmerica mwana wangu aroga ikoko kune makondo kunoitwa madrugs kunodi. Saka there were also unselfish reasons yekuda vana vangu iri gondo rinochengeta vana varo. Saka ndakangoti reganditevere kuAmerica ikoko ndione kuti vana vangu vakagara sei. Asi iniwo ndaivadawo kuzviitawo self-development. Kuti ndiuyewo ndizowedzera dzidzo. Saka ndobva ndatongoapplyawo kunge ndobva ndatongowana nzvimbo ndikauya kuno.
Makauya kuzodzidza chiiko kuno?
Ndakaita theatre arts.
Kucollege ipi?
Portland Community College.
Uyezve pari zvino muri kushandisa here zvidzidzo zvamakawana?
Maiwe, zvokuti dzufunge mavelas. Ndoda kutanga ndakurudzira kuti mufunge dzidzo yedu yekuZimbabwe iyi tinoitarisira pasi iri pamhando yapamusoro-soro. Pandakaita entrance test inini kupinda muuniversity vanotaya vanoti iyo English for non-speaking ESO. Ndakanyora English reading, writing, communication. Ndikautsunha kuwana ma100%. Mukadzi wakamaka exam wakatanga nditarisa kubva kumusoro kusvika kuzvigumwa inini zvanguwo sechembere. Wakangofunga kuti komai ava asi vava vachingojuma iri multiple choice. Akandinyoresa futi ndikawana futi 100%. Saka dzidzo yedu yekuZimbabwe yakakosha mufunge we are very very well ahead. Saka musatya kuuya kuzodzidza kunoku. Dzidzo yandakawana yakandibatsira chaizvo. Vanondiziva paFacebook ndakatonyora bhuku rangu Binde African Dream. Plus ndakatonyora scripts izvo zvimwe dzuno ndiri kuenda kuHollywood. Gala kunoita pitch bhuku rangu kuti riitwe firimu muHollywood. Ndokubatsira kwakaita chikoro chandakadzidza kuno mutheatre arts.